takangoerekana kana ndaona varume vakasika padiri vakamhanyira kumupata vakawanda ndokubva vandipinza mukati muyadhi yepadhesitopa zanupf ndokubva vati iwewe ndiwe uri kumobhiliza vanhu vari agenesi kasukuere munomubhavayo uye ndiwe uri agenesi provincial structures emov saka vakatanga kundirova vachindirova nemboma dzakasiyana-siyana ndokubva kuti vandibaya nebanga vakandibaya mumusoro ndobva ndaenda kumapurisa ndikanosvika ndikavhura ripoti yangu takangozonzwa kuti vanhu vacho vamwe vacho vevakandirova vakazorohwawo zvisingaiti namaovheti namayuti vanga vatamwa vachiti charumbira arohoigwei pano ndozvinhu zvakaitika nezuro
pane vamakaziya here pano vakakurova yavo
kune anonzi hadlight njovhu ndeimo zvayo mbavha irimo inoshandisiwa nanakasikuere nevanhu vave vavo vanonzi buto gatsi ndo vavanenge vachishandisa matagi okurova vanhu manje anga achitori ukami nemhosva dzekidnapping akatomboenda futi ukami nemhosva yerep panga pana maqawe sivanda panga pana buto lezengwenya memba yecentral committee but iri jenha yanakasikuere then panga pana chipuriro munhu akandibaya nebanga anoitwa cosmas muve dhiraivha wamp anonzi malava saka uyu anoshanda nanakasikuere e akauya nebanga akariisa mukati akaisa mubra waisa mubra ndo akazoti vachindirova ndobva akazobvisa banga akapa cosmas achiamupesemuurayei saka vadaro vahovhesi vese vaizviona vakabva vazopandukira naye ana wacho akazorohwa zvisingaiti mulala wacho uyu vamahovhesi vekunoyu vekusanga vari rimwe vakarohwa nacosmas muve wacho vakamborohwawo navanhu